Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2020.
To join in this discussion, please call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also find us on the internet. Please visit www.voazimbabwe.com. For Shona, visit www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the year 2020 as the curtain comes down on 2019.
A lot happened in Zimbabwe this year, including the death of former President Robert Mugabe and former ZIPRA Military Intelligence Supremo Dumiso Dawengwa, the public shootings of protesters in January by the state security agents, the return of Vice President Constantino Chiwenga from a 5-month medical treatment in China, and doctors downing their tools over low salaries and poor working conditions. Serious economic decline resulted in an unofficial hyperinflation rate of about 480%, among other issues.
Drought also affected millions of people in rural and urban areas in Zimbabwe, with an estimated 8 million in need of food aid. The agriculture season looks bleak this year due to lack of rains in most parts of the country, leading to fears of another devastating drought.
And Vice President's wife, Mary Mubaiwa, who has also been making the headlines of late as she was arrested recently for allegedly trying to kill the retired General Constantino Chiwenga, externalizing millions of dollars and attempting to forge a marriage certificate, she is currently in remand.
Have Zimbabweans lost hope about the future? What are your expectations next year? Let's hear your views about the coming year.
Please note that we are also live streaming on all our Facebook pages, so visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yes, we're going to have a little bit of 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 intelligence little bit of a little bit of a little bit of a little bit ngiyakumbula lo chief ntata yamangwe indiweni ose suswe uba induna kona ngale ke intaba zinduna takuwahlupa konoko kuzobuya ke lo Mary Mbaiwa ikhosikazi lika General Constantino Chiwenga sikhuluma nje use remand prison kona ngale ke Harare pandle kwe Harare kuzobuya ke kunengi simile sikwazela bo dokotela gaba kwesibedlela umnyaka ozayo pho uliphatheleni asixoxeni zulukandaba kunjalo.
Aiwa, kuneo vachangu vakupinda mchirongwa. Tino kuchingamiza ipano pa chirongwa chedu che Live Talk. Tishuona isu kutita kushika pa kupera kwe gorerino ra 2019. Saka tishange tukutari sauti jii, shaka itika ilo gorerino. Shwa mchiri kurangari la umunyika. Tinoona kutita kawona vaimbo wa mtungamiru wenyika. Varopa Mugabe vachishaya gorerino. Tikaona shwa kare munguwa ya fura. Parejino vanachiremba varikuwa ni kwa ivo. Vasiri kukwansa kuenda kumabasa vachiti ivo. Mariza varikuora hadzisi kukwana takaona zvakare tichitaura isu na Dr. Magombei ndo zvimwe zvakaitika ipo pano pa nefenyuro ye Studio 7 asi tichange tine mipo pano tichionesana nasi taona isu mai Mary Chiwenga kana kuti Mubaiwa mukadzi wa General Constantino Chiwenga vachinzi ivo varikumboramba vari muchizarira vozoenda pamberi pedare musi wa 14 saka zvimwe zvatichange tiri kukuru kuya uda tuda kunzwa kwamuri kuti imi ranga rakamira sei gore rino uyezve zvii zvamakasangana nazvo vachinji vari kuchema chema vachiti ivo mitengo yezvinhu yakanga iri kukwira zuva nezuva mitengo yemafuta ekufambisa yakanga iri kukwira tingati viki neviki zvinoreva izvo kuti vazhinji vanga vari kutarisana ivo nemaomero ezvino munyika saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisa uyezve taita rombo rakanaka tine mutori wedu wenhau kwamutare awanikwa iye achitaurawo nevagari veikoko kwamutare taona ataura nameya veguta rekwamutare achibvunza iye kuti zvava zvakamira sei pagore irori ra 2019 regai timbonzwa kuti vati chive kwamutare
isusu seguta so far atina chatinga kwanisa kubata kuti ichi chiri pano chataka kwanisa kubenefita kubva kune mangoda akawanikwa kwachiyadzo hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare but isusu seguta kuti tinyatsobate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina ende izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutarisira kuti dai zvakwanisa kuti zvigadziriswe taitotarisirawo kuti pavakanga vauya vachida kutigadzirira one of our markets also market yekusakubva kuti yakwanisa kunge iri project yakakwanisa kukurumidza kumhanya zvakanyanya pari project iyoyo kubva ndofa yane gore yakamira pari zvino inotori nemamwe marata akatorwa zvakare nemwe dutu mpengo haasitori napa hapasati patogadzirwa zvakare ende ndezvimwe zvatotarisa kuti investment mari iyo yanga iri kuwanika kwachiyadzo ikwanisa kusumudzirawo nzvimbo ino even kuwanikawo kana park chaiye yekuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi Diamond Park kana tichi kwachiyadzwa iripo ine mamutare muno hatina chinhu chakafana naizvozvo ishungu dzedu kuti dai takwanisa kuwana panhu patoona kuti madiamonds akwanisa kubhenefitawo vanhu vemamutare zvakanyanya
dzigore rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi tikazviona tinoona kuti kubocha kwamarange kwakawanikwa madiamonds iwayo hakuna kana chinoratidza kuti hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara zvinoita kuti vanhu vafilewo vanhu vari kupiwa macontracts ekuita ekuchera madiamonds iwayo vari kungouya kuzoluta vachienda uye tino fungidziro yakasimbarara chaizvo yekuti vanodya nevakuru vari muhurumende saka zvimwe zvinhu
aiwa apo tiri kunzwa kubva zvine zviri kuitika kwamutare vari kutaura ivo vari kuchema chema kuti kunyange hazvo iriyo nzvimbo ine mangoda asi guta iri nevanhu vacho havasi kuwanikwa ivo vachiwana rubatsiro runobva ikoko kumangoda saka pindai muchirongwa monyora zvakare nhamba dzenyu ipo pano pafacebook page yedu yevoa shona kune avo vari padandemutande reintaneti makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tigokufonerai mupinde muchirongwa.
Now we've got some news that is coming out here. The Minister of Home Affairs and Cultural Heritage is said to have written a letter to the Censorship, Entertainment and Control Unit, asking the unit to actually intervene in the launch of an album by Wallace Winky D, Chirumiko. Now the album is titled Njema. So according to the ministry, I quote, it is understood by the general citizens of Zimbabwe that his music is now political, for it carries political messages that are incisive. The album launch seems to be an opener to a series of destabilization programs as outlined by the enemies of the state. The song Ichibita, among others, I clear attack on the authority, as has been Kasong Kachecha. So we've not been able to contact Chirumuko himself, so we hope that the ministry is going to clarify on this issue. So we normally give you even some breaking news and all those kind of things. So, but we've got an audio of people who are talking about Ugutikambe, Umyagoza, Uyabuba Pateren. So I guess this is when Abantu Bekuluma Ngaloku, so this is Ngena Gekuklerulet. Kunjalo. Yes, sadinga ke sizukuthi u producer wethu
angathi abantu bavotshwa amacala enkohlakalo amacala abo avolela emoyeni izakhi engikubonayo ngibona ngani abayenze i-follow up yamacala abantu beyinkohlakalo ebabophileyo i-follow up yakhona ikuthatha i-case number yomuntu lo obabophileyo bangathatha i-case number yomuntu obabophileyo sekusiba le-reference ukuthi lanxa usucungula kumbe usudinga ukuthi i-case number so and so iyenziweni kwathathathelo bani ngicala lo muntu lo wenkohlakalo ngoba ngani kungaba ngcono likhuluma lo moyo lapha egwandi enhwati. Ngiyabonga.
Ninjani msakazi, basakazi bonke bestudio 7, ninjani impilo? Hayi mina ngiphilile basakazi. Hayi Khisimusi ibe right, siro thinking out, hey sisey smart siyekhaya, hey
Mina Pepsano Samuini Msechuan is speaking of Upumeka and Sengai. Ayikho into ezoshintsha ngo-2020 ngoba vele lekhe kusena labo bantu labo akade bekhona since 1980. So yini si expect ukuthi izoshintsha ngo-2020? Ayikho into ezoshintsha as long kusaphatha iZANPF.
Ayo khuluma ngomgcini Dladla osuke lupane emzona emzona K4 kodwa kwathi ezinisebutswane ephonsisane yobulolo. Alinjani basakazi bakasithuthwe 7 hayi thina siyaphila banjani abanye umnyaka lo ngikunzimela sibili hayi ubunzima okuthi lapho engikhona thina siyabantu esenza ama-peace job anje hayi lonyaka bekuwomile ama-peace job endaweni yobutswana hayi ama-peace job bewomile asazi ukuthi omnye ozayo uzasiphathelani.
Ye labo ke ngabanye abantu abasithumezela imilayezelo yabo yama audio besitsho ukuthi umnyaka ozababona njani. So marvelous, that those are some of the people that sent us messages. And kade ngikhuluma ikuthi ke uWinky D sizwa kuthiwa ke kule nkinga inkinga enkulu album yakhe lethi Njema ngazane sokumele zimkhalele. So kuthiwa ke umanager wakhe usemapoliseni, sikhuluma khona manje ku-CID Law and Order. So siyabona njalo ke kula bantu abalokhu betwitter ngakho lokhu baninenga okunye omangalisayo. So ke sizaludinga lolu daba siqeda lapha sizuthuluya ngapi. So zulukani ndaba asitoven.
Aiwa tiri panya hizo dzidze vaimbi tine mutereri wedu mukuru top fan wedu akatanga nesu pano pa studio 7 kubvira 2003 abvati ndi Donald Mamboma hanzi tete mavi ndi mukoma Gibbs muri sei ko musakanganwe kufa kwa Samanyanga. So Gibbs we omitted the death of one of Zimbabwe's greatest singers, Oliver Mtukudzi. So Donald went on to say, please don't forget that this is one event that happened that left a lot of people very sad. And we saw him being given a hero's burial. So thank you so much, Donald, for reminding us. Yes, tangatisina kunyora kushaika kwa Samanyanga. Oliver Mtukudzi takaona vachitisiya iro gore rino saka vari kuti ivo shuwa gore rino anzi pasi hari guti ndokutaura kwari kuti so thank you so much Donald. Saka kune vese vari pa live feed yedu pari zvino tinokuchingamidza ipana Kelvin Mindu ari pano wagona chitova hanzi simavi how are you aiwa inini I'm okay. Simeon Banda hanzi muri seiko vachamarari nevatereri vestudio 7 ini ndotamba hangu saka nyorai namba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu vagava mutandavari vabva vaisa zvatataura vaisa namba dzavo nemacode numbers avo. Unit Ncube ari kuti muri sei tirikuona Donald Mamboma ndiye atinyorera nenyaya yaSamanyanga aiwa tinotenda. Bernard Bvukumbwe ari kuti muri sei tete kana paine zvimwe zvakaitika iro gore rino zvamunofunga kuti tasirira munogona kunyora togona kuzviverenga ipo pano. Fungai Mataruza ari kuti good evening VOA tinotenda nechirongwa. Top fan yedu Elder Perians a hard year indeed politically. It is only getting worse. Chitemerere ari kuti makadi aiwa kuno tiri wadi yedu. Michael Mapipi ari kuti pakaipa munyika muno. Leon Gezi ari kuti muri sei zvenyu uko Zimavi naDube. Ndiri kukubatsai ndiri kuno ku Cape Town. Aiwa isu kuno tiri wadi. Tiri kutarisira kuti taamuzuva rechipiri. Tasarwa ne one day chete kuti tipedze 2019 tipinde muna 2020 kana Mwari vakatitungamira. Saka pindai muchirongwa muchitiudzwa kuti imi ndezvipi zvamukasangana nazvo iro gore rino ra 2019 zvamukada kuona tikurukura pamusoro pezvazvo.
Yes, yabona ke silomalume utamu okagwai kunjani nge mfowethu kuna ngambo ke Canada siletemba lokuthi uyaphila uti lami ngikhona ngibukele mfowethu. Tim Hlabangane utamachono Dube kunjani kuna ngapo lapho khona mfowethu ubona njani umnyawo obuyayo. So ke khuluma khona pasizo Thobe ebandama la uti linjani VOA. Siyaphila kakhulu ke kwini lonke lisibukeleyo khona manje ndingabe likhona kuFacebook libe khona kuma websites ethu lendawoni nje ezijeneyo ndingakhohlwa phela ukuthi lisithumezele imlayezelo yenu kwezithi sibale. Kuzobuya ke uvelaphi Sindi Moyo uthi yo that's a lot of things bekunzima lo nyaka ngakho ke silethemba lokuthi umnyaka ozayo kuzaba ngconywana. Giant Nyati uthi salibonani ngibukele ngikwele Botswana kunzima okunye okumangalisayo. 2019 bekungani kutshele kanzima 2020 aswasti kuyangapi. So kutoa usile kola kumbani.
Anzi tina kola varipo panare. Hello kola.
Hello.
Ye kutoa mKingston kwa napo sekuwa ni Kingston kunjani.
Mjena niapila kunjani baba.
Niapili lunga kwa napo Kingston.
Nilapa ye kukwe.
Ye kunjani kukwe uya tanyalu chinda kwa napo.
Ya sasa yiki manje hayi izinto kasifuna ukuthi line kulonyaka kuyafiyo.
Kunjani?
Ah kula zulu nduna.
Ye manje umnyaka obuya ubona njani mfowethu?
Mina ngibona ukuthi kuzaba kunzima kakhulu, ha uza umnyaka ukuthi sizasela ukudla, sizasela imali, sizasela imfundo, sizasela konke. Ambona ukuthi kuzaphatheka ngani. Hayi, cela lapho ukuthi inkosi isibuzise sibili, hayi, lapha siyafake njani, hayi, ukuthi idola ithi ngiyabuya ngasinxaseza. Ambona ukuthi idola iyancedisa kanjani. Ha umnyaka ozayo, ha siyafa nduna.
Manje Paul nalingenza ungenzani phela kwentu siphilise uphila njani khona
alapha siphila ngokuthwala into lezi amadona lezi manje iyazi ukuthi ifiwe leyathi wengayithola ngapi ithwele kakunga umsebenzi yabo ukhona kudalana lo ukuthi ungathola umumbu uhambela kumbe ekhanya uhambela kumbe kunemango uhambela kumbe ekana kumbe ngathi kanti izini lakhona liyadula akuna into ongayothi ungayibamba kanjani
Hayi siyakuzwa kakhulu phosa lokugcina mfowethu.
Ukugcina mfowethu ukuthi mbengelela abantu abangumazayo amaprogramu oborukobo labo labanye o-Livingstone, o-Milstone ukuthi hayi madoda asisebenzeni kade kade sincedisane singafa singabambisana kahle.
Awubona ke mfowethu sibonge kakhulu Kingston ungathelela kusasa kwalamba egogwe.
Yebo baba ungikhumbule kusasa ngikhulumela we futhi.
Hayi ngibongile kakhulu udingela ukuxaxaxa kunabo bye-bye
baba
all right bye-bye so that is Kingston he says it doesn't see a good year in the coming year so he says people already are starving people need some kind of help you know in terms of food aid so he says the rains are just hazy like there's almost nothing mm-hmm. according to him so the agricultural season says he says it looks a bit bleak you know
regaitenderere mberi tichiwani kwaisu tichiverenga zvamuri kunyora ipo pano paFacebook page totora kutora mukana uyu wokutenda vese vanogara vachititsigira pano paFacebook page yedu yeVOA Shona kunyangwe zvinhu zvakaoma tinoziva kuti data riri kudhura asi vanhu vanogara vachiuya top fan yedu Elder Piri ndo vaye vati very hard year indeed Leon Gezi hanzi muri seiko zvenyu ikoko ndo vati vari kuCape Town Michael Mapipi ari pano Makuramini hanzi pakaipa zima yaoma Lamek Mufushwa hanzi simavi muri seiko yenyu musakanganwe kufa kwehero Dumiso Davengwa uye Concord neFalkram of the pith. Hey, ataura chirungu mkoma pana. Business account, arikuti muriseiko good people here, I'm doing well, I just want to thank goodness for the Lord. Nekuti chengeta kubva muneja kawanda shakaipa. Zita Howard people's darling, dirikuno kujoza ku Kempton Park. Christopher Katesi, arikuti chamisa na ED, ngaba taurirane. Zvinhu zvifambe munyika saka kuna mukoma Christopher vari kuti ivo vari kudanha urano. Deben Chawanda I was watching you live from Pretoria South Africa 2019 yanga isina kumira mushe. Tiri kuvimba nenyasha dzamwari kuti 2020 ichange iri nani. Aiwa pane vamwe vambotinyorera tisati tapinda pachirongwa chedu asi ndiri kunzwa kuti tina caller ripo
Solomon.
Hello caller.
Makadiko.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
You are talking to Solomon Gwerevende from France.
Ehe, kwakadiko ku France kugomkoma Solomon.
Ku France kwakanaka zvikuru.
Ehe, tipeiwo maonero enyu yanga yakadiko 2019 uye zve muri kushuvira zvipi 2020.
Maonero andakaita 2019 angari makata chaiwo takasangana nematambudziko akawanda uye akasiyana siyana zvikuru takanyanya kutarisana nenyaya dzepolitics takatarisana nenyaya dzeeconomy vanhu vakatambudzika zvikuru kwazvo zvinonyatsokutobatika uye kana kuti zvatingati muchinhu zvino zvine yatinoti concrete evidence saka vanhu vakasangana nematambudziko ekukwira kwemitengo matambudziko ekuchinja kwemaretsi emari matambudziko akaita maybe say sudden change of the currency especially with the particular reference to the use of maybe US dollar zvakanga zvisinga tarisirwe nevanhu kuti zvingaitika there and there or sudden. So as a result, zvaka affecta vanhu vakawandisa uye zvaka affecta even my institutions and business entities zvakanyanyisa. Saka ndandichishuwira kuti dai zvaigona mugore ratatarisana naro iri paitwa zvakawanda zvakasanganisa maybe a reflection on issues to do with economic policies or a review of economic policy so that maybe we can find a way forward of rectifying these challenges which people are currently facing.
Aiwa. Maybe taura yenyu muchitaura mazwi ekupedzisira.
Okay. Ndingangoti muchidimbu chakanyanyokosha maybe chingaibatsira apa ndechekuita maybe a dialogue between different political entities so that maybe they can come up with a meaningful solution to the problem that are being faced in Zimbabwe.
Aiwa, pakanaka chaizvo. Muve nezuva rakanaka. Mino kana paine vamwe vamuruda kumhoresa.
Ya vekumhoresa ndina wekutanga ndoda kumhoresa mukadzi wangu Naume Mudzingwa ari kuZimbabwe kumasvingo nemwana wangu Tadiwanache pamwe chete nevabereki vangu mai nababa Gwerevende vari kuBuhera kwaMuzokomba.
Aiwa, tinotenda tinoshuvira kuti amane shamwari dzenyu vari nani zvavo kwa vari kumasvingo uko.
Handiti ka.
Ehe.
Tatenda zvikuru.
Okay, thank you so much. Bye bye.
Yes, ngakaike ku Donald Tumambo masizo kutake silomunye osecingweni kodwa ke ngicela ukubala into message yodwa. U Giant Nyati uti salibonani. Ngibukele ngwele Botswana kunzima kwenzakale lo nyaka ngo 2019. Ku 2020 sibona ngani siyabe sithola amagato bavuzayo njalo. Musa Mazibuko uti lichona njani Dube? Ukuthi kona umnyaka ka 2020 uzabunjani izanu sabusa asibona ukuyaphumani. Kwabela kufana nje. Wiseman God Knows Nyati uti ngona nami Dube kona hamba ngibukele ngise Gauteng e Hillbrow. Ngiphuma eKezi eMapisa. Kunjani lapho khona kona ngapha mfowethu? Uza Modube uti Zimbabwe will never be all right. Kusasa kumbe nini? Izalo nqa sabusa. Utatendela uti hello bafowethu. Yes, Dr. Sto Donald.
Ai what no kuchingamidza iyi muchirongwa mukoma Donald Mamboma.
Matete mavelas na mukoma Gibbs mazvera sei.
Ai what a square ta right inzwe ndezvipi zvakakubata iro gore ra 2019 iri.
Zvimwe tingataura zvichinzima tinge gwenyika kuti zvisipo.
Nare dzenyu manje mbofamba ifamba itone.
Hallo.
Nare dzenyu hamene zvari kuti asifamba ifamba imbichana.
Hallo bakundo.
I regret to go call you back. Isa yenyu phone pass will call you back.
Alright.
Yeah, sorry mambo masi amphosa so mambo mabe tele kona lapha. Yeah, sibona ke uSid Ncube uti baba Dube ngibukele ngkhona lapha emsazweni lani lonke. Umandla Mkhonazi la ukona lapha phela iUSA. Kumbe singazi ngike ngabona imfanekiso yakhe kuFacebook engazana seZimbabwe. Bengani ukugadi inqola mfowethu. Unjani lapha khona ngapha? Siyabona ke banenge abantu lombonisi uSibanda semdaweni. Kunjani?
Aiwa, pane vamwe vanga vatinyorera patamboisa post yedu. Tina Lizi Mugova angati ndifonerei tikuedza namba dzenyu. Gwerevende Solomon Tafadzwa Matsia Egias Muvindi Levi Musara Noxin Tembo Donald Mamboma ndo vatanga tikubva kutaura navo. Praise for Losu Joshua Matutu Washington Mabizeni atanzi tifonerei. Hadi Nelson Zuze anzi please ndirikudawo kuti mundifonere. Please, ndiri kuno ku Nelson ku Rustenburg. Morris Muhlanga Ziyawena hanzi takatamba Christmas zvakanaka uye Mwari vakatisesedza kudzamara tasvika patiri pano. Inyasha dzamwari kuti tigone, inyasha dzamwari. Pamwe pacho taisangana nematambudziko akasiyana siyana uye nyika yedu yeZimbabwe iri kuenda kumagumo kubva zvakapinda vari pachigaro. Ndibateyo please. Parizvino panhamba idzi ndobva vaisa namba dzavo. Saka tinokutendai vese vari pachirongwa chedu parizvino uyezve musanete kuramba muchinyora pfungwa dzenyu tiverenge. Toda kunzwa kuti zvii imi zvakakubatai muna 2019 uyezve dai maiwana mukana wokutaura nehurumende tichipinda muna 2020 maiti chii. tinoona mangwana muimbi Winky D anga akatarisira iye gafa anga akatarisira iye kuita gafa party pa HICC Marare achiparira iye album rake idzva rinonzi Njema asi pari zvino pane mutauro wekuti anzi iye ngaamboenda kumapurisa achinotaura nyaya yake kuti zvakamira sei asi tichange tichikupai nyaya iyi nekutambira kwatinenge taiita asi pari zvino gafa iranga riri kufanira kunge riri kuwanikwa iro vachivharisa mangwana kuHICC asati zvazivikanwa kuti zvichaenderera mberi here nekuti vari kunzi albhamu ravo iri rine chekuita nezvematongerwo enyika
toke uchaiza lizve nerumandla mukwanazi kuti sakuona dhube zike sakhuluma ngawo rekuramba uti I'm watching you from Indianapolis in Indiana. Knowledge Mkizo Ncube uti how do I access the station of the people? I'm lost, guys. Give me these frequencies. So here are the frequencies. Knowledge Mkizo Ncube. So you can find us on Live Talk on 909 meter wave frequency, low 4930 and 15460 kilohertz short wave, starting at 8 p.m. from Monday to Friday. Zapinda futi 909 meter wave frequency and 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. I think unzwile Knowledge Mkizo Ncube. So ngawo ufuna ukuthi usingene usizwe mnandi nje hamba khona apho sizothi unjani. So ke siyabona ke kulabanye abantu abangenayo baningi sibili abangena namhlanje lingakhohlwa phela ukuthi siya live streamer khona manje VOA Studio 7 VOA Ndebele and VOA Shona. So wena ulakho ukuthi uya ngapi? Ngizokuthola silotha fast ucingweni.
Hello caller. Hello. Ai watiri wadi tutsaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura naTafadzwa ndiri kuPolokwane South Africa.
Kwakadii ku South Africa mukoma Tafadzwa?
Aiwa South Africa kuri nani atete?
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu makaiona sei ku 2019 uye zveshuwiro yenyu ya 2020 ndei?
Atete chokwadi chisingaputsuka ma 2019 nyanga yakatomera zvikuru sei tiri paZimbabwe apa. Ya muri dzatiri kuraramisa tiri kuna uko kudai dziri kutipa mitoro mihombe chaiyo chaiyo because kubva pane zvese zvaunofanira kudya nezvekupfeka nezvese zvaunofera uchiita ndo unofanira kunga uchiita wagadzirira vari kuti kumusha hakuna kana plani hakuna kana zvani saka pa 2020 apa zvingoona zvakaoma zvakadaro shuviro yanga yaide kuti dai vari kutonga nyika yedu yeZimbabwe ava vaedza kuitawo plani yekuti pamwewo tingakwanisawo kuti tidzokere kumisha yedu tichishandawo tiri munyika yedu yeZimbabwe tichisimudzawo nyika yekwedu because mashandiro atiri kutoita kunoku zvinotaridza kuti iyo South Africa ndiyo iri kutofamba and pakuzopera kwenguva yedu nyika ichazonge yakumashure shure kwekupedzisira.
Saka munoona sei 2020?
2020 kana tichitarisa tiri kusaidi rekuno kusouth africa kunoku ndinoona kuno zvinenge zviri nani kuno zvoshandika togwanisawo kubatanidzawo zviri zvitatu zvichibuda but kana tiri kumusha kuZimbabwe haya ndiri kuona vanhu vachiomerwa because tikatarisa mvura chaiyo chaiyo yemudenga haisiri kuda kunaya zvinhu zvakaoma semamiriro zvakatoita izvezvi asi hope ingoripo mwari ndewo munhu wese pamwe zvichaita.
Pane hama neshamwari here dzamungada kumhorisa?
Ya ndingada kumhorosa shamwari yangu inoitwa Maovhen Nyamukubva ari parusape apo. Ya handofunga ndiye chete.
Aiwa pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka.
Natenda.
Bye bye.
We've got on VOA Studio 7, we've got Melusi Ntini, who says, I'm watching you from Kokwe. Kokwe Pela is a Midlands, eh? Aaron Makowa says, follow me right now, guys. I think he's in Zimbabwe. Then Taipan Muzi says, the people of Zimbabwe must stand up and fight for change. Then we've got Rapson Mwale, who says, Njani Dube, libo dlala pela wonka ma video, la ama audio, ngiyacela guys, za idlala mfowethu, liyako za itingatinga khonapha. Uthi nxa iseduze siyaphosela, nxa uthi khatshana ngazani kuyasiyehlula. UThailand Bings uthi watching from Dola, Zambia, kunjalo ke sesilo Paul Ndlovu ecingweni. Baba Paul Ndlovu, kunjani?
Ngiyaphila kunjani, msakaza?
Hayi, siphile mfowethu. Akutsho phela ukuthi umnyaka ozawubona njani?
Hayi, ngiyakwaza mina ngiyendlela engibona ngakhona angiboni change enkulu engaba khona. Ngoba angithi uyabona ukuthi nje masikhuma ngomnyakazo sasikhuluma ngento ekhona kusasa ngo-12.
Mhm.
And emauthi yabheka isimo sisatshona phansi. So akula mehluko mina ngubonayo ukuthi next year singathi singabhekela i-change. Into ekhona nje edingekayo umsakazi eZimbabwe. Ngicabanga ukuthi if abantu beZimbabwe befuna i-change isezandleni zabo, i-change ayikho ku-government, isezandleni zabantu. Abantu abayeke ukudividana, abantu bahlanganisa amakhanda, abantu badingide into engabenza ukuthi baphume odakeni abakulo. Kanti ukuthi babheke ku-government, i-government yona ayikho enkingeni, okusenkingeni ngabantu beZimbabwe. So kudingeka ukuthi abantu bahlale phansi bahlanganisa amakhanda. Babone into engabenza ukuthi baphume enkingeni abakuyo. Then from there ulapha bangawazi ukuthi bakhulume nge-change yelizwe. Ngoba okwamanje omunye udonse siyale, omunye udonse siyale, ongangokuthi inkinga seZimbabwe asikaqali ukufesana naye. Into esifesana nayo manje ilokhu esikwenza ukudle phana thina singabantu, singabahlali. Uyabona? So ukuthi ngezinye indlela i-change isesefar ngoba sisaba thina sodwa, you understand? So kudingeka ukuthi abantu bahlanganise umqondo, bayeke ukudividana, abantu babheke the real problem ekhona eZimbabwe ukuthi idinga iphi attention from ebantwini, idinga liphi iqembu lezombangazwe elingabasusa odakeni. Whether uyamthanda umuntu or awumthandi, don't hate umuntu ngokuthi ubadlayela ithile. But ibheka i-future yakho labantu abakho ukuthi isi singavotela lo muntu mhlawumbe kungaba li-change elizweni.
So change okutshoyo ukuthi change ingavela ebantwini vele ngokutsho kwakho vele
i-change, yeah, i-change ingasuka ebantwini ngoba okwamanje angiboni mina ikiza ni phefu ngwayo ayila i-change msakazi. Khumbula ukuthi from 19 I'm sure lobo ngazalwa or wesezela don't know mozele bumncane from 1980 how many years now do you mean ukuthi usazoba le-change ezolebeza ni phefu i-change ngabe ihamba ngenyawo?
Yeah, I think ngo 1980 ngase ngilama 20 kona manje. Ngase ngikhokhe blind.
Ukuthi ukuthi manje sizofuthiye kunjalo.
Drop point. Ngibonga kakhulu Paul.
Hayi, yabonga nami.
Ube nomnyaka omuhle, omutsha omuhle.
Hayi, kakhulu msakazi. Mhlawumbe sizobona i-change njengoba nje siyaqala ukungena into lethiwa ngo-2020. Ngilakhe enkulu kakhulu ukuthi abantu bathole inombolo efana naleyo besaphila.
Hayi, siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathina kusasa eh?
Ya, ngibongile nami.
Yeah, so that's Paul. He's laughing because he was saying that maybe in 1980 I was not born. So I was telling him that I'm a brand new second hand, you know.
I can imagine. So, anyway, let's take a caller. I understand we have Agnes Muvindi. Makadiva Muvindi, tinokuchingamidza pachirongwa.
Sina nemurayidere sisamave mamuka sei nekuswera.
Aiwa, taswera kunokuya kumatutu, saka hataswera edu zvakanaka. Hatipewo pfungwa dzenyu 2019 yange yakamira sei.
Ah, 2019 yanga iri nani zvayo. Kune asi ndinoona sekuti yanga iri nani kune suvamwe vari kuno because tiri kuno ku South Africa. Asi kune vabereki vedu vari kumba hazvinhu hazvina kumira zvakanaka. Yanga isina kumira zvakanaka.
Mhm. Ko 2020 munoiona ichizodi.
Maonera angu pana 2020 apa zvakutoratidza kuti zviri kunongedzera kuti zvinenge zvicharamba futi zvakangoma kana pakasaitwa nhaurirano dzakajeka dzekubudirana pachena pakati pehurumende yedu. Nekuti maonera andiri kuita ini kuoma kwese kwakaita zvinhu nekuchema kwese kwatiri kuita isu zvizvarwa zveZimbabwe. Ndawe kuti hurumende yedu inenge isiri pachokwadi nezvinhu zvayo nekuda kugadzirisa gutsa rozhinji. Nekuti dei yanga ichida kugadzirisa zvinhu ka. Kutaura kuno tingadeita apa neimwe stage. Pamwe kutaura kuno tese tingadeita takadzokera kudzimba takushandirawo kunyika yedu tichikwanisawo kuita icho neicho tisinga. Mumeteki semanetekera atiri kuita nekuti katarisa izvozvizvi sisi nemaomero akaita zvinhu chikafu kumusha tiri kutoshandira chikafu kuvanhu vari kumusha pari zvino.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii takatarisa iyo 2020?
takatasa 2020 denda iwana mukana wakutaura nehurumende handa ikwanisa kuti ndivataurire kuti ive vakwanisa kuita serious vaonawo kutambura kuri kuita ruzhinji nekuti ngavasatarisa kuti vari padhuze navo vari kuti zvinhu zvakanaka nekuti maonero andiri kuita ndekuti havasi kutarisa rumwe ruzhinji rwese rwunova irwo Zimbabwe yese zvee vachitarisa ruzhinji rwese ka vangadai vachinyatsoona kuti hazveshuwa vanhu vari kutinetseka asi ivo vanoona sekuti zvinhu zvakanaka vari padhuze navo vari padhuze vari mugavhenmendi imomo ndo vanenge vachidya vachiguta vachiita sei saka vanoona sekunge zvinhu zvakanaka ende zvagara munoziva kana munhu ari kudya anofungidzira munhu wese akaguta
aiwa chikwazisai hama neshamwari tinzwi
aiwa ndinotenda ndinoroda kukwazisa hama neshamwari ndichitangawo nemhuri yekwangu kwamuvindi kubhuyera mhuri sei ikoko vese vanondiziva vanondifarirawo vese nemi vana sista mavhe haa ndinokutendai chose
aiwa
pinda muchirongwa
tinokutendai munogara muri pano musanete gore ra2020 rambai muchidzoka ipo panapa
aiwa pano handibvi nekuti ndipo pandinoona chokwadi chese ndopanotaurwa nhau dzinonyatsokufadza dzino dzisina kwadzakarerekera
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
We've got ZANU-PF Central Committee member right now, and that is Joseph Chuma. He's in Victoria Falls, is attending a carnival, so we have requested him to join us for only a few minutes, and he says he can't continue after those few minutes. So, Mr. Chuma, just briefly, we are looking into 2020. What are your expectations as a party and as a country?
I will tell you my one and uttermost expectation as a person, and that expectation is that how I wish that people would come to the table now. We've identified a lot of problems that our country is facing and going through. I think 2020 must be a year whereby people now come back with solutions and solutions and solutions. We've got a president who's willing to listen. We've got a system that is willing to embrace. Why don't we take advantage of that? For the betterment of Zimbabwe, we need to now come together and say, let's offer solutions to all these problems that we have. Sit down as brothers and sisters, as Zimbabweans, and come up with ways, strategies, whatever you can want to name it, that will make Zimbabwe a better place that we want it to be for ourselves, our children, and our children's children. Once we do that, then we will have moved them a mile longer than what we should we should have been doing this past 2019 year. So the 2020 year must be a year of revelation, a year of solutions, and a year of working together, irregardless of whatever party you belong to, be it you are from ZANU-PF, MDC, ZAPU, or whatever party. Let us come together and put our hands on the desk and proper solutions for the betterment of Zimbabwe.
Ye kodwa ngisindebeleke sikubuze khona ukuthi wena ubona njani nxa usukhangela sibili abantu bakhuluma njalo bakhonona babachuma bathi ababoni vele kusiba lenguquko ilizwe kingazani lomnotho obhidlikayo lento ezinjalo so wena ubona ngani inguquko yangikhona iyavela ngabachuma
sesibonile inhlupho ezisibambileyo njengelizwe leli leZimbabwe izinto zonke ezisikhathazayo sizibonile Also, kuzaba impumela ukuthi ngiyafisa ukubona umnyaka lo ozayo ka-2020 ube ngumnyaka wabantu abazabe bebisa khona ama-solutions esingakuthi mhlawumbe ngesintu abazabisa khona imizamo yokuthi siphume enhlupheni zonke lezi esizibonayo singavele sikwenze lokho singakhangeli amabhathi esiwagqokayo amabandla atshiyetshiyeneyo ungabe ngweZANU-PF kumbe ngwe-MDC kumbe wangabi into eqakathekileyo emqoka yikuthi silo mongameli olalelayo ofuna ukulalela ode ngabizwa uyasabela afike sefikile endaweni eziningi simbonile kobulawayo ebuya wahlangana labantu aba masivu society organizations labana eba kugade ngesikhathi saba bomgabe vele kwawo ingwele ngonyama kungabonani kodwa yena simbonile ehlala lapho o Jenny Williams labana abe hoza nabanye amagroups atshiyeneyo ezama ukudinga ukuthi kanti singakubamba njani okuyinto lokho. So u-2020 abe ngumnyaka wona lowo ukuthi bona wonke umuntu kazizwe elelungelo elemfanele ukuthi bona abise imizamo esingayenza yabona impendulo esingaba lazo kumhlupho lezi esilazo njengeZimbabwe singavele sikwenze lokho ngizabe sesithuthukise iZimbabwe.
Yes,
maybe before he goes, tuda kutombonzwa zvecarnival nokuti ndoko akari kwakamira sei kucarnival kuVictoria Falls kwamuru.
And this carnival hangu in room usha sikuita amena kuti mishona inoziya tikuedza kurangarira magamba yedu emhuri yedu but Victoria Falls ndambopfuura nako batinekumusha kwandandichienda aiwa vanhu vari kufara ndaona kune varungu vanhu vatema vese vanga vari vese together. Saka ndaona kunge spirit yacho was very festive indeed and we commend that vanhu vechiuya vechipara kudaro but ndazvipfuura ndakuenda kumusha hangu but mangwana ndichaedza kuti vame ndingatiza kumusha ndimbodzoka kuVictoria Falls ikoko kucarnival yacho tichimbosvitsa 2023 ikoko.
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka.
Yes, bye bye. Quality. Bye bye. Yeah.
We have a caller. Mm-hmm. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukusora na nuye shwe muri kupi?
Ndiko South Africa mzara na Levi.
Taura iti nzo mkomo.
Nina angu ndirongo ti chimiro chekumusha kuti chimire zvakanaka.
Mm-hmm.
Unge ZANPF NMBC zvasangana zvataura pane maanza zipape kuti nyika iri ingafamba zvakanaka saka pane need yekuti patipave nekuzvinini pisa zvakare kuna vamunangagwa vagare pamwechi na vachamisa zvinhu zviite zvakanaka bose mamirira zvakaita zvinomamirira zvakanaka zvachose.
Mm-hmm. Makakwanisa kuenda kumusha here pakisimusi apa?
Nda gara ndiwanzoenda hangu mupa Christmas ndiwanzoenda kumusha every January.
Mm-hmm.
But ndanga ndiriko ndakaenda kunhamo yaCC musi wa 6 ndikadzoka musi wa 19.
Aiwa, nematambudziko. Makatarisira chii mugore ra2020?
Mugore ra2020 ndirongoda hangu kupave neshanduko. In fact ndoda kungoti ma main political actors munyika medu have a more progressive because my problems they day standing and ndango kadziva kuba political level these numbers are not.
Mhm. Pane vamungada kukwazisa here?
Ndoda kukwazisa mai vandakasiya kuchivu mai Rukato nemusikana vandakasiya agere navanonzi Roslini Mpindu.
Mhm. Mati mudzimai wenyu here kana kuti
nomusikana webasa agere namai?
Alright, okay. Aiwa, pakanaka pakadaro. Muve nezuva rakanaka.
Tinotenda kwamurume.
Bye bye.
So it's good that he can still remembers that there is a mate at home and says
very, yeah, inspiring.
Hi.
Indeed, yeah.
Mm-hmm. Unkosi nati Chingandebele uti siyabonga Studio 7 uba lani umnyaka ka-2019. Belisethulela indaba zeqiniso sizahlala selisekela ngo-2020 siyabe silani nsuku zonke. Siyabonga kakhulu ke Nkosi nati Chingandebele. He says thank you Studio 7 for giving us very balanced news. And then we've got John Kumalo. Kumalo, kunjani? Uyaphila Kumalo?
Sondela
efonini kuye. Sondela efonini Kumalo.
Yebo.
Ye, ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka ozayo ngokubona kwami kuzoba nzima kakhulu.
Mhm.
Ngoba into esikhala ngayo ngamanzi. Then khona manje isikhathi sokuthi nga imvula ina ayikho. Kusuthi siyongena kuwo lonyaka singena mvula, singena lutho. Kukhomba ukuthi kuzoba nzima kakhulu ene nala eSouth Africa nakuBotswana lapha. Ngiyabona ukuthi kuba nobunzima kakhulu kubantu baseZimbabwe. Kuye kuya ngami nga abantu bebambana. Bazama ukulanda ingozi le ezayo ngoba la South Africa akusaphileki.
Mhm.
And then yebutwana nako akusaphileki. Bakhala ukuthi sibathathela umsebenzi.
Mhm.
Kube naleyo msebenzi ayikho. Njengamanje akusena belungu la South Africa amaplazi wonke mawuhamba lapha akusena belungu. Ivijana le ivijana le esele yabelungu. Baba bambe inkunzi, baba tshontshela, baba bulala nabo bayaphuma futhi. Nawe uma ungumuntu omnyama uma ungathi uvusa ikhandu uzama ukuhluma bakubamba inkunzi bayakubulala manje kuyakhomba ukuthi unyaka ozayo uzoba nzima kakhulu.
Hayi, twase lokugcina ke baba Khumalo.
Ya, elokugcina nje engingakusho ukuthi abantu bakithi ngabe bambane ngoba ekhaya khona siyakuyela akujiki ngoba impilo khona lapha njengoba ingasekho nje sokukhomba ukuthi asibambaneni sibuyele ekhaya kusese nesikhathi silungiselele ukuthi njengoba kukhona izipompo zamanzi lana zokupompa amanzi ngabe siyazithenga sizise ekhaya zona lezi ngoba belinguma bephuma eblazini lapho bazithengisa zisachiphile sithenge zona sizipa amanzi ekhaya silime yikho nje ngila ukuthi ngabe siyakwenza thina esilana ngaphandle kwelizwe.
Hayi Khumalo, sibonga kakhulu, ube lomnyaka omuhle omutsha omuhle kakhulu wa.
Ngiyabonga baba, ngibonga kakhulu nami ngiswele imlomo ezinkulungwane. Studio 7 aqala ukuyilalela ngabo 88.
Yebo phela.
Ya, manje yabuya yangilahlekela, manje sengiyitholile, ngijabula kakhulu uma nisekhona.
Hayi Jova mfowethu, siyahlala sokwethulela kumnandi.
Awuzwake, ngibonga kakhulu.
Hey Khumalo baba, thank you so much. That's Mr. John Khumalo. He's saying that his major worry is lack of water,
mm-hmm.
and then other issues. He says people should be actually united and go back home from South Africa, because in South Africa, he says, life is tough.
Mm-hmm.
Now, people in South Africa don't want them anymore. And in those farms occupied by white commercial farmers, he says there's no longer any work there because some of them are being beaten up and, you know, all those kind of things. So he says the best solution is to go back home and revive the country.
Mm-hmm. Ah, we have Mkoma Donald Mamboma back again. Talk chingamiza ine mfaro Mkoma Donald.
Hello, it's Mavela. I'm Mkoma. Mavela,
hey. I want to square. Multipower maonero enyu zvizva kakubata I 2019 iyi atakusiya.
Chini chakanyanya kundibata sete Mavela. Musi wa 23 January, gore richitanga iri. Kusiya kuti kurashirwa kwatakata nawa mutukudzi kwakandigwadza zvingaitika. Zvino ndombofunga kuti kuri mwari wakafunga sei.
Mhm.
Asi kutonga kwa hako hasina zvatingaita. Ndozvinja ndo chakanyanya kuti bata zvakanyanya mugore ratasiya iro. Kurashiwa kwatakata nasamanyanga.
Mhm.
Ndeni ndozoya ndo zvimwe hatingati edu kufu hatingazoti gwakanakira pana nhingi gwakashatira pana nhingi.
Mhm.
Kuzosiyawo kwatakati vana vamurava mugabewo ndezvinewo zvakaitikawo mugore rinoi. Asi chakanyanya kundi chinonyanya kundi neza naiko zvino kushaya kwati kurasirwa kwana nasamanyanga kwatakaitiwa hapo ndakagwadziwa sete mazira kandi kunyeperai.
Aiwa pakanaka pakadaro
tozoonawo kuzokutambura kuri kuita vanhu munyika tete mazira kana indication yekuti gore rinotevera ratoda kubata mangusira mangwana izvi hapana pichatati yachinoratidza kuti chingaringava rakanakira vana vezimbabwe nokuti zviripo sofaka hapana chati yachinja nokuti kana zvinhu zvakangomira zvizvi hapana chingati pahupi nokuti maitiro atazvingoita zvinhu ndiwo hawo ndiwo saka hatina exchange yatingatarisira. At the moment ndinosongoti gore ratiri kupinda riri tiringopinda mugore rakangofanira tabuda kana tiringati tawese nokuti hatisati takwanisa kuti tizive kuti zvainyanya kuti inoita ndezvi tinozviziva but hatikwanisi ku hatina chatinokwanisa kuita kuimplimenta kunyange especially vakuru vari mukabhineti. Ndakambokuudzai ndichiti ndina sekuru vari mukabhineti yamunangagwa vamutoji deputy minister of information. Tati zvavanenge vachitaura zvarudi achitaura unonyatsokuona kuti zvinoshuvaka uyafa kuti tiinde kune chiedza kana kuti zvisike kugenani chaiko chaiko tichiri kure titi mavhela zvekuti zvinotoona kuti haa kwatiri chaiko chaiko kuti nyika igoti ndiani akauya zvokombita nedzimwe nyika mutadhiki kana kupasi rese haa tiri kure titi mavhela ngatirege kucheza hatida kusora kana kuti kunyika yedu hatiinayo patriotism. But zvatiri kuona zvegiraundi titi mavhela hapana kana chingati pahofu kuti tingati gore ra 2020 aizvingazoitika chino kana vachingotaura kuti Poland yacho vachitaura vachinofidha hove dzavo kumba kwavo kukirwu kuti kupurazi kwetwo haishasenge nhimbe kudaro hapana chinobuda titi mavhela ngatitaurira nechokwadi achiputukapo
aiwa mashoko makukutu chitaura yenyu 2020 makatarisira chiimva mamhorisa amanesha mwari.
Ah, ndachingokumbira kuti kana mwari arambe akangoti vhurirawo mizuno tikona tikonasa kana kuri sekuru South Africa. Uma sezi mini savari kunoko vari kuti varuda kubvaku bvisa nenonzi Border Management Authority. BMA takaita iki bill rada kupasa ku parliament kuti paborder pachinge pabviswa mapurisa yatinoona vamwe varinoshanda pacho inonzi border zvokuti vanenge vava under one roof vanhu vanenge vachishanda ipapo. Uchimizi kuda kustrengthena kuti vanopinda munyika imuno South Africa vachibva kune dzimwe nyika like Zimbabwe inonge kutambura nevalawi. Inenge yakulimita maitira maoni vandozviita saka ndokukumbira kungoti dei kuti mwari vangoti zvavo vasanyanya kuzoomesera. Upenyu weZimbabwe vatova mune dzimwe nyika kutaura chokwadi hau Zimbabwe pachayo pachayo kuti izinzira. Musha wangu wakubva kuZimbabwe kuti vane hama inenge ichitumira regeri kwaida Botswana America kwamuri ikoko Britain kana wherever. Musha woga woga pano kutaura chokwadi kuti musha woga woga umire muZimbabwe pano vane umwe munhu anenge ari diaspora. Saka ndoza ndokukumbira hangu kuti dei mwari panyaya yerutagwana Dr. Aaron Mutswaleri minister of home affairs vari kunoko bozi vanoratidza kuti vakasimba nenyaya iyo. I remember ndonga muchari kurangarira vachiri kuhealth vaimbotaura kuti maZimbabwe ngaasaita zvipatara zvedu navo vako home affairs kwacho. Saka vari kubvisa nenonzi border management authority kuti paborder pange pabvitwa vanhu 1-5 vari 1,000 masoja yaya nemapurisa tinoona paborder. Saka anenge ava like anenge ava anenge ava vese vanenge vachienda paborder vane vachiripota department vanenge vakaata
aiwa mashoko makuku tuchimhoresai hama neshamwari.
Ndoda kumhorosa vanonzi vazhiwayo vari kuedza kusondia kuno kurasibhedhi kuti pele mukuru wesidhio sejeni vabota vane nemakusei vachindisiza kuti kose vochingo zvozana takatanga kare plus hai hama tava mhuri imwe chete plus ndofarira hangu sidhio sejeni nhepenyu rinotevera vanhu vakabva mumaobhedhi pemuwai kumasvingo vari ripota kanyora ini muchiverenga namba dzangu dzine nguva mchizokuti tikutirawo reporter province yetisasara mukati muko magandiri maramba saka ii kuteerera kwamaita iko kuva inhepenyuro yandiona kuti hai nhepenyuro yakasiya nedzimwe nhepenyuro dzandoziva ndoda kumhorisa vanhu vekwamamboma ndoda kumhorisa vose vanondiziva nevateereri vese vestudio 7 ingoti
aigore
ra2020 rakanaka
aiwaestudio
7 mukoma jonga kande miri ende mazera zinochanga yauye mukoma chris gande mutungamiri ngomo mike hove tatoenda gumbo chetesa ndechive kyanga vese vanhu vandasiya ndimi yake nemainjiniya nemaprojusa enyu nokutiti muve negore rakanaka nokuti munoita makashanda zvakasimba chaizvo.
Aiwa tinokutendai mukoma Donald, munotipa manyemwe, munotipa samanyemwe akataura samanyika samanyanga wamaa muri kutaura muchakabvu.
Ndinofara nenhepenyuro iyi nekuti handigoni hangu kutenda tete mavhilazi ndinongoti muve negore rakanaka muchingoramba muchingotoramigwa. Ndotendawo nemaripota yenyu ari kumaprovinsi akasiyana siyana mukoma Loida Moyo mukoma Taurai Shava mukoma Thomas Chiripasi Mike Okari yatinenge kanga udzigi King Galu.
Munovaziya vese shuwa muve nezuva rakanaka navo vanofarawo nekuti hazvisi nyore kuti vange tichikupai nhau zuva nezuva. Takutosvitsa kupera kwesenchuri inoi pano mangwana tinenge takunokuzoenda ku2020 musi wechitatu tinoita tova muna 2020. Saka tinokutendai kuti makabvira nesu kure uko kudhara tichangotanga
vose vakatanga vana mukoma Reichoto vana the late Caroline Gomba Gomba tinongoti mweya wezoro remugare nepenyuro iyi nepenyuro huru da vanhu vangazivi.
Aiwa
kuti munozoita munoswa muchatsana ngura kuti yakatanga sei.
Aiwa ndimune muripo paprogram. Ndimune muripo ipapo musi uyu muve nezuva rakanaka.
Thanks Matabas.
Bye-bye.
Yes, nokumbulani moyo kona pake Studio 7 VOA ndivele ku Facebook page. Ukubulani ke uti ukuti abantu bebulawa kunje bebulawa indlala. Lokunye nje ababhekane lakho kambe libona kanzani kungaba lotshintsho yini. Okuseleyo kuthi nje MDC Alliance leZanu PF kumbe zikhangelane ziyenza utshintsho asikwazi ukuthi kungaguquka izinto eziningi. Sokuthi ke silobaba lapha ecingweni wathi siza ukuthi silobani. Ye mfowethu kunjani?
Halo kola. Tiripo makadi uthi kusona nani uyezve muri kuphi?
Muri kutaura naWashington Mabizeni ari muPretoria South Africa.
Epitoli kwakadiko kuPretoria?
KuPretoria kunenge kuri nani uku.
Taurai tinzwi.
Gore ranga rakatanga zvaro rakangotoipa ipa sezvo munongoona kuti kutanga pakutanga kwaro ka kusika pari zino pakupera kwaro kwaingoita kuuraiwa kwevanhu kuita seuye zino kudhura zvokuti takazototiza kumusha uku munana October ipapo vatanga tiri kumusha but patakanga tatoona kuti zvaakutodhura zvakanyanyisa tobva tazototiza zvimwe zvine mutsindo ikoko kumusha zvokuti eish tanga tatokuvara nenzara chaiko chaiko.
Mm-hmm. Saka munoona gore ra 2020 richizomira rakadii?
Kumusha.
Hello?
Ye, ucingo lwakhe unganisoluhambile mavelasi. Wathi sithathe umeluleki Ncube usecingweni. Meluleki Ncube kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Ngiyaphila kakhulu ke. Wena ungaphi khona mfowethu?
NgiseThekwini eDurban.
Kunjani eThekwini?
Hayi eThekwini ku-right ibhodi njani?
Hayi mbijana mfowethu. Ye, ubona njani umnyaka obuyayo?
Eish, hayi unyaka ozayo mina mangubhekile ayikho into ezoba right.
Mm.
Ayikho as long bengajintshanga ihulumende.
Mhm.
Ayikho into ezolunga eZimbabwe. EZimbabwe abantu bayahlupheka, bayathaywa. Vele kuthwele kanzima. Sikwamanye ama country kanje vele akulamsebenzi. Mina ngazi ngishwa abafriki. Kanti yona uhulumende sicela lisidlulisele yona amazwi kula siwakhulumayo ukuthi kabantshintshi ukwenza basithole beyenza imisebenzi ngathi sifuna ukubuya phela emakhaya ethu sizothola imisebenzi.
Ye, sizazama ukuthi sibatshele khonokho ke besiloba uChuma khonapha uJoseph Chuma webandla lezanu PF uthe abantu kumele besebenze ndawonye phela kwenza into kube le nguquko. So khuluma khonokho nje sithi amabandla kumele angayenzi lokhu kunganikulwa basebenze ndawonye kambe ungabavumelana la ngakhona kuyini?
Ye, ngingavumelana naye ngalokho.
Mm-hmm.
Akubanjwani eZimbabwe sikwazi ukusebenzisana sisizane lapho esizana khona. Mm-hmm. Ne-government. Nayo i-government ayithutha abantu ngendlela e-right. Ingatshaya abantu, ingakhipha amasotsha iwagcina umthetho.
Mm-hmm.
Ingakhipha amapholisa agcina ukuthula e-country. Kodwa kakubanjwani singabantwana beZimbabwe sonke sifuna impumelelo. Bengazicabangeli bona bodwa.
Singathi wena okufunayo i-unity ukuthi abantu bayenze khonoko kukhumisana umlotha.
Yebo, asihamba neni singamaZimbabwe sonke.
Kwenzakala khonoko njengoba abanye bedosa besiyale, abanye bedosa besiyale, abanye bathi bale Pollard, abanye athi asingeni kuPollard yangikhona. Heyi, kunzima mfowethu.
Kunzima mpela, akunzima. Lami uma ngibhekile le ndaba yePollard, mina ngicabanga ukuthi into yabo nje abayiyenzayo.
Mhm.
Yokubhayizisa abantu nje kuyinto yabo yeZanu-PF abafuna ukuthi bazibone kona kuyibo bodwa abakwazi ukwenza izinto eZimbabwe.
Hayi mfoka Ncube sibongile kakhulu ungadinga lokusasa ube le lomnyaka omuhle omutsha lomnyaka omutsha omuhle kakhulu he.
Hayi siyabonga.
Kulungile Ncube, bye bye.
Pana Shepherd Mbanga, I'm watching you from Bulawayo. Makadiko Memory Zulu, I'm watching you from Cape Town. Masikota Seko Sismavi, 2019. Anga sina kumira mushe ne mamiri rakaita zvinhu kumusha. Anzi kungo shandira ma fees ne food ne transport. Anzi zvevari kumusha. Hapana chatakaburitsa. Blessing Kamusiriro, arikuti Manero akanaka. Charles Mangozho, arikuti Zanu PF. You never solve anything. Anzi ndo zviri kunetsa. Joe Muungane arikuti vanzvadzi nabudi muriseiko ini ndakarwadziwa nekushaikwa kwavamutukudzi kudyiwa kwenational team kuAfcon uye kudyiwa kweCapes United. Disciple Gilson Madanira, Sister Mavi and your team, well done. Anzi na Disciple, anzi Sister Mavi and your team, well done for 2019. Boaz Jayagura, tete Mavi ko. Vama nanda, vaka ende piko, atishava oni panopa Studio 7, ai watishaiza kuvatsvaga ku WhatsApp. Top fan yedi wagona chito, arikuti uyu ndiye top fan wenyu wecho kwa deritora mkoma Donald vavapa mepo. Luke Samuel Simango, artimulisei kutete Mavi, 2019 yanga yakandiomera but ndinotenda Mwari akandipawo mwanasikana muna March aiwa nemakorokoto. Ndiri kuona mumwe wedu reporter wedu Chris Gande ari pano ari kuonawo nesu pano tinokuchingamidza Chris kwauri ikoko. Uye zvatinotenda vese vari palive feed yedu tinoshuvira kuti pamune mapinda palive mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti hama neshamwari dzigowanawo dzichikunzwai kana tichinge takufonerai Gibbs.
Yeah, kunjalo Chris Gande nxa ulalele khona pho share phela kwesindebele khona pho ukuthi 7:42. Siyabonga eGande Estella. Yeah, kuzobuya njalo uTylon Banks uthi mfone line kula manje. Singazi 260 ngeZambia mbona ngani. Uthi ngani disqoza kamaqeda masuku. Uyabhala lapho uthi imsebenze emihle iyazivakazela, ayigagasela, iyazigagasela yodwa. Ayinxuswa emuntu. Kodwa ke isikhathi sethu sesitshayile phela sesiphuma enkundleni. Signing off is Kip Stube in Washington DC saying good night, Zimbabwe. Have a nice new year.
I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying hopefully we see you in 2020 because tomorrow we will not be on Live Talk, but 2020, let's meet again. Bye-bye.